Inyalo ino siri kwa chaiso nukuti mbumbele mkemburu notara kutimuno wese ane kodzero yoku puwa yatingati medical treatment kupa ku ma hospital kana kuti kupa kuna doctor of their choice. Saka hapa tukona kuti dare redzimhosva rakapa mutongo wanga wasinganyatso kupinda ne constitution wakazoisa kuti izvi zvizoitika zvinova zvinhu zvisina kunaka zvachose. Tichiona kuti kumatare edzimhosva ndo kunofanira kutizira vanhu vachipuhwawo mutongo unoita kuti upenyu hwavo ureruke.
Asi kavachuchisi vanga vachiti muzvare mubayiwa vaizogona kutiza nekuti mhosva yavakatarisana nayo yakakomba.
Ya, ndizvo zvahazvo zvavanokwanisa kuva vachitaura, but tinoziva kuti pazvinhu zvese zvinoitika matare edzimhosva anofanira kuita pachirungu yachikabvi temper justice with mercy. Apa kuona tichiona zvaitika zvekusvika kucourt vari mumastrecha and vachizoonekwa vane ruoko rwanga rwakaita sezvara rwakaita izvinhu zvaifanira kuonekwawo nematare kuti chii chakakosha upenyu hwavo vamaiti venga kana kuti kuuya kwavo kucourt. Saka inini segwetau rinomirira kodzero dzevanhu zvinhu zvinofanira kuve zvichionekwa zvichiitwawo nematare kuti they should temper justice with mercy. Apa takaona kuti justice zvese nekuhwira munhu dziti zvazvisipo zvakazoonekwa roko ruchidamburwa.
Asi pane matambudziko akaita sei kana vanhu vemunyika vachizoguma voshaya chivimbo nezvinenge zvichiitwa nematare sezvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa?
Ya, zvinhu zvinokanganisa yatingati kutongwa kwayo nyika in general, nokuti tinoona kuti pane mapazi akasiyana-siyana panotarisira kuti executive kuti parliament kozoti judiciary. Zvinhu zvinofanira kuva zvichibhalansana pakuona kuti paita inonzi rule of law. Saka kana pakazoita vanhu vanozoshaya especially macitizens anoshaya chivimbo mumacourt, tinozoona kuti panozoita yatinoti chaos pachirungu, pakuti vanhu vese vachazopedzisira vakungotorawo futi mutemo mumaoko avo tichitarisa rimwe divi, kana kuti vanhu vasingasatovimbi zvamuchose zvinenge zvive zvichiitika kumatare edzimhosva, zvinova zvinoitira kuti pasazoite yatingati the rule of law, kana kuti vanhu vaive nechivimbo mune atingati magovernment structures edu muZimbabwe.